maonere edu setingano representa asociation in Zimbabwe pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa. Mitemo yatinayo inofanira kunge ichishandirwa nekuti vamwe vari kupara mhaka vatinobhadhara mafaidha nemari shoma. Saka vamwe hatotye kupara mhaka kana kuti tikatsaone idzodzo.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zvinofanira kuitwa kuitira kudzikisa dambudziko retsaona iri?
Pane zvoda dzidziso ndinangoti kunyanyisa kumamotarisi kuti vange vachiremekedza mitemo yekuti mafaindi anofanira kunge achikwidzwa. Red robot munomu mutengo wake ndingangoti yepadhi yacho inenge iri shoma zvikuru. Saka vanhu havatyopara mhaka, vamwe havatotya kushayira motikari facing oncoming traffic. Vanoziva kuti vakangosungwa vanoenda vanobhadhara faini. Zvatinoona zvinenge zvichiitika pamugwagwa zvii zvinorwadza zvikuru kuti vashayiri vazhinji vari kushaya hanya. Saka ndezvimwe zvizvirikuita kuti vanhu varamba vachingotyora mutemo.
Mataura nyaya yekuti panoda dzidziso. Imiwo sesangano revanofamba nedzimotokari nemabhazi, zvii zvamuri kuitawo kupawo dzidziso kune veruzhinji?
Sepassenger Association of Zimbabwe tanti kufambawo tichidzidzisa vanhu, tichipindawo nepese pese machechi nedzimwe nzvimbo tichiona kuti shoko rasvika kuvanhu. Tinoda kufara nokutenda kuti vanhu vakawanda vari kusarudza kukwira atinoti maduta vanhu public transport. Tozoitawo dambudziko rokuti kudzimwe nzvimbo hakunawo public transport. Saka ndezvimwe zvinhu zvatirikutarisira kuti gore rinouya zvofanira kushanduka.
Mapurisa ari kuti mutsaona dzakaitika dzose idzi zhinji dzakaa dziri dzemotokari dzaityairwa nevanhuwo zvavo, zvinoratidza here kuti vemabhazi rwendo runo vari kuchengetedza mutemo?
Ya, ndinoda kufara nokutenda varidzi vemabhazi. Ndinofara nokurumbidza sangano ratoshanaidza nara runonzi Zimbabwe Passenger Transport Organization nekuterera yambiro nechikumbiro chedu chatinogara chiita kwavari. Ndaona kunge ndezvimwe zvinhu zvaita kuti vange vachitora matanho ekuti tsaona dzinge dzichikamuka. Nechikumbiro chatakaitawo kuti ngavakewo vashandi nguva yekuzorora vasazobatwa nefatigi pamugwagwa. Zvinenge zvinhu zvakatitererwei nenge runo.